Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera kukadzi 8/2020 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGood South mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanotambira dando rakaitwa nepolitiki rebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitiki. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muzanu PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGood South muparamende uye vari mukokeri weZanu PF mudaro iri vapupuraito garepi vanoti vanotambira dando rakaitwa nepolitiki yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitiki. Vato garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLouis Matutu nava Godfrey Tsenengamu. Tabata vato garepi kuti tinzwe pavamire.
Ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decisioni yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the Politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana na madecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru vepolitburo vavanozoti vanyori vecentral committee vanonzi politburo ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa ndingasarudzwa kuita memba yepolitburo.
Imi makanga muri mumusangano wepolitburo wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa, asi imi pachenyu senhengo yeZanu PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo?
Handizi kuti ndakambomiswa basa here because a member of the central committee hauchisiri politburo member, zvireve kuti wasaspindwa. Iposition yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vaveni. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchamumbomira, haungatinini nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the politburo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vato garepi?
Hapana chapano zvinochinja nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndirimo nokuti ZANU-PF inoda kuti ndive MP. Ndiri chief whip weZANU-PF. Ndinoita chief whip chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chief whip.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGood South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichirega kuva munyori wevaHDP kuti ndakaraona ruvengo pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano inere yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita saka handina kumboona paine pfungwa inoratidza kuti pane zvimwe zviri kumberi zvandisingaoni
kune vamwe vatogarapi vari kuti imi vechidiki muzanupf muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muzanupf munoti kudii nemashoko iwayo
hakuna zvakadaro muzanupf hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni uye pese pakaitika kana anga madambudziko anoitwa namayuti kana uchifudza mayuti uri kumbudza zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya
nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazenge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato rezanupf
iyo yava kuda vasimon kaya moyo ndiwo mutauriri wezanupf enda handichirini mutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzaverechidiki munyaya iyoyo iko zvino zvaakuda comrade simon kaya moyo kuti vakuudzei kuti musangano musangano haisii kudigi cheteka musangano haisii nesiringi kana derei tiri collective
mumiriri wegutu south muparamende uye vari mukokeri wezanupf mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwagutu kumasvingo tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muzanupf
nyaya iyi tiri kuitira nekukatyamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muzanupf tinoona kuti izvo akakasike kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura amwe mazita makuru akaita sana Albert Mpofu tinorangarira kuti vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro asi isu sekuona kwedu vamwe varinenge vachiona zviri kuitika munyika hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati akaita committee yekuti kuomborwe kuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobonzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo yekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo takatomboona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sana Albert Mpofu achitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira hatisi kurepresenta mayouth ebato asi takatikatyamadza ndechokuti vabvako kuti takazvimirira vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana tsagwirere sakunda vakaita sana vegmb vana tafadzwa musarara nana vegreen fuel ava takaona kuti zanupf haina kuzvitambira zvakanaka
iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei
nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muzimbabwe kwemakore nemakore kana vatomas mapfumu akatobemba corruption tichiri kuchikoro chaiko asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-vharwa nebato riri kutonga guru rezanupf kana vana edikatekere chaivo makore kuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muzanupf kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapa
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachichengeta madhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva yomvura inenge isiri kunaya. Makarekare pasi pasati parohwa nenyundo, varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru, zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita, vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zvemuminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita, zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vatichi zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvava kukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT, avanoti aya ndiwo awe mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga season mvura yakanonoka kunaya, takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibage nanafoja nezvimwewo, asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete, asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge iri mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda padzinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichienda padzinde ende also mawidzi kana kuti sora hariwande umunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira, asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza chisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba, vakaita matengi nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, pane imba chinaya mvura payaisa mumagarden bed yatinayo matengi so that vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ingakona kushandisa vanga vanonga vari mumareserva vayavaya, kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters, wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeye inenge ina above 200 pounds kureva kuti kukora kwacho, woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo, asi anowachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aita kunze, nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa, vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kuti tinge tichigadzirisa panonzi pachirungu aya maenablers eagricultural sector chekuti anotisiyisa inyaya yeland tenure kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafarmers edu. Chechipiri, toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoaffectwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable especially mumwaka watsaa weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo, asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri, izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai Jiti.
Madhemu tinawo kufunda akati wandei zvikuru, but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvesting inodikanwa. Tinoda kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuti asanyanya kuti affect because tiri kunyanya kutema imiti inopichiswa fodya.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa, sezvo patafonako tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika. Dambudziko rekushaikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchiitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudza kuti musangano yenyu yafamba sei?
Musangano wedu kumaNicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president vanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe kurapera ma-2018 vangu achipa gwara rekuti musangano wedu MGC ndezvipi zvauchange uchiita mugore ra-2020. Saka handiwini musangano wedu vakavaone zvakanaka chose. Kwauya zvuri nezvuri zvevanhu zvabva kumadistricts 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMGC.
Tiri kunzwa kuti izvo pabuditswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato mungave mukanzuru kana kuti muparamende. Nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wedu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo musangano medu hatitarisiri nyaya dzehuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubato medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu, makanzera, maMP vawanike vachimirira izvo zvakasarudzwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakanzera nemakanzura sekutaura kwamaita, vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reyatinoti state delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, igare yakachena, vanhu vatawana mvura kugara yakanaka, mari vachitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina chikamu chakananga nenyaya dzecorruption, chakananga nenyaya dzeuori. Saka yanga ari kurudziro yandaitwa nemukuru wemusangano kuva kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vachibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo ane vaiye chizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechidiki. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu, muzvare Fadzi Wande.
Makadi hama nevateereri.
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku 2006. Saka ndino volunteer nema organizations akawanda ndichibatsira vakadzi ne vanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwe uchibata mamwe mabasa urikuita asingawanikwe iwo achikupa muhuru.
Ndakaona fanika zvakandibatsira kwazvo nekuti pandakatanga kuenda ndandisati ndawana mabasa andaifarira. Saka ndakatanga ndichiita zvekuvolunteer. Pakuita izvozvo ndakabva ndabatsirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndinoti kune vanhu vese vanenge vaenda ku diaspora kuti kapasina mabasa muri kuwana. Mukatanga muchiita zvekuvolunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa amunoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita kuvolunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zvekubatsira pamacommittee, tichiita ma events fanka makusen zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku ku United Nations ndichi representa futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa ndinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yekuAustralia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu ma opportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika kana kuti vakadzi kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane ma disabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvandinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makurira andakaita nehunhu hwandakakura ndinahwo. Fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu vano ita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana. Fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana, asi mune nzvimbo dzekudiaspora vanhu vakaita sesu vane ganda rakaita sesu tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana, asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangabvunza kuti saka fadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandinondikosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare fadzi wande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare yekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuru iri, tabata mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Bongo.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana siyana vashandi vekanzuru vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuru?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa. Tiri kubvisa zvinhu zvisiri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuru.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa, iye nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya tinotarisa kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo, because midziyo ndeyavo, vaende vanoisenzesa kwavanoda kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo?
Inzvimbo dzakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga inzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuri inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakazviri pamutemo. Zviri pamutemo zvirimosiyiwa zviripo.
Kanzuri yakazivisawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls, hatingamboti waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa nyangwe pangu semuenzaniso.
Vanhu ivavanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuro?
Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chisiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chisiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzekuchenesa guta, zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi. Pane zvinhu hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashanduka here gore rino?
Hapana chachashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Iyo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero, zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapothole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Ko, panyaya yemvura vaChideme magadzirawo kusvika papi, nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura?
Dambudziko ratinaro nderemishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kuburikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asi ka tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vaChideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Aiwa, maita basa vaChideme, tinotenda.
Okay.
Manga makateerera kumutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Joka Kandemiri weStudio 7 ndiri muno muWashington DC.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANUPF mudare iri, vapupurai togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindanet www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela uStudio 7, lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 8 kuNhlolanja 2020, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlangane lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. Iproblem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezinti zabo zepolitiki.
Izakhamizi zeBhungwe emaChecheni eMathebeleland South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo ezivandeni.
Le mithi yesu yayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidlakanye kanani. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela apha sifakanga lento emlonyeni. Khona zalindela ukuthi ngitheke khonapha sowusiyachaya ama-3-3 ngenzela ukuthi labantu abantwana besikolo sebuya beyesidla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlangane lenkokheli kanye lamalunga ibandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigambeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. Umnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kamnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulomhlangano behlabela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma isemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-impose ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo isetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. umiswe phambi komthethwandaba kaMantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho kuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola eMelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Kolunye udaba oluphathelwane lomthethwandaba, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantine Chiwenga uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwabakhe bebesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe lezanu PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Pupuraito Karepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawasheta Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatso Musarara lomnumzana Billy Rottenbach wenkampani iGreen Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhulunywa. Kodwa nje kobulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinisi. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. I-problem uthi zakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babebelezi mpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele nxayisilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanya ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla lezanu PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphatha amandla lezi eziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yezakhi kumbe nje yikulwa kwabo kubandla lezanu PF.
Kulokulwa thize. But lo la ubaba lo dakhule kunini indaba zakhe saziswa. Bese ngisukonfirma ukuthi hayi kuthi ukuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele i-genuine izakhe udakhule ngakudala wabanjwa. Dade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwezi zinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezele kuzokukhanya ukuthi izinto zezami seziwela phezu kwakhe. Yikho ukuthi laye angani kuthiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ekusebenzeni wayo womaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe yinkokheli yebandla lezanu PF abatsha laba lincomeka yini?
linganqomeka but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihleli banzi sisi laba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo izimpi zaphakathi khona phana within ZANU-PF sebedingani ukuthi bazachithana njani so indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele zihlezi iyangisa umuntu so bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi agreke uzaphumeka bani kuphumeleka bani kuphumeleka bani so phakathi kwezimpi njeayi basetshenziswa abantwana labo indaba yakuyo yonke le ncoma ukuthi ingxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no akungaizakhanye ngasetshenziswa ngendlela enje so
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakalo selokhu wangena embusweni kulandela owayengumongameli umnumzana Mgabe ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo
mina kulazo into endibonayo sisi angilathi ndibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyele kuyele nangumfumira kwagcwala ama-newspaper kwaba kugcwala indawo yonke kade samacala akhe ngangithiwa one by one afuna ukuchithwa afuna ukuchithwa akuzwakali ukuthi kuyanqaba be-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhe le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele ngabanye sebengenile phakathi sibili ngase sibonile good example ngabayi-one or two ukuthi heyi lapha kakuhlanga la but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sisi inabantu abaningi phakathi so ukuthi nxa isithithithithi yaphuma iyafika incindezele lapho incindezele apha so hayi phesi yangikhona kayisiyo akuyabonakali lithongitho lenzakalayo
lo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wafumbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Izakhamizi zeBhongwe emaChecheni emathebeleleni South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo seze bachimba okwamanje ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo
Imule zifika phose ikhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda kuthi umsekeli kamgcini isihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima nabantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la ukhulu yabesesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngendlela usilela ngamaphayipi ama ukudonsa amanzi enjini yokudosingasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanisa ukulima ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi nale sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enangengadi le sithole engadi nale ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa
uma Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya kuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida silayo sibili engadini lapho ezabazimba but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi zesithwale iyeGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela kunzima kithi khona ukuthi ngasiyazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala lukhulu logogo liyafa lendlala nabazukulu bayafa nendlala.
Unkosikazi Patricia Sibanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi Yesu ayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Yho akathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesispray simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela basifaka ngalito emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngipheke khona pha sokusiyachama 3-3. Nize ukuthi abantwana besikole sebuyabe sidla kwabana sesidla ndawonye. Ayisingo sibi. Sibi. Ubona nje basingogogo sinje siwomela khona. Isayizi yamanti vele ihlalele ngkhaya. Kude ngenxa yodubu somele ngiwe le nkonzo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala, iWorld Food Program, WFP, isebenzelana le-Africa, isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu, 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lweWorld Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS, iningi labomama belisemnameni ngembangele yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makhinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa likhululeka kubhadalwa ukuthi wani lizohlola umkhuhlane wekhensa ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungahambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi uyelashwe sibili kuphole. Siyabe bese sesaba la sithi hey, into enzima ukuyahlola isibeletho, hey inhloni. Kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho bele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongahlangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi i-cancer le isikhona. Asinandleleleni labantwaneni bethu, iyatholakala. Bomama sambeni sisukumeleli phezulu, ngoba wona lomkhulane lathi zasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuyelatshwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuceda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beselwa imali yokuhlolwa leyokwelatshwa. Ngimele umsakazi weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, Albert Mube.
Okwamanje ke silitshiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye oke waba lipholisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, siyathaba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Nozara kade kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa nguhulumende wethu, ngoba indaba kaMary Chiwenga ngokuyibona kwami i-personal matter eka Chiwenga ayenele nje adile ngayo nefamily yakhe kumbe nefamily kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa uhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ophela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo. Kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo yengabantu abasaphila bonke kungela hlupho, bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa uMary usengo-corrupt, uMary usengofunga ubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kukhastodi usedinaya ibheyi, ngapha ibheyi ababemnikela kwakuqala amasosha amzimba ukuthi aye ku-adresi ayethe ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi state is captured. And angazi ukuthi into engahamba ithiwe iyenze kanjani ngoba uthiwe ngezi is now is using ama personal ama military or ama ngathi office power as a vice president ukuthi atshele or addicted to judiciary ukuthi yenze kanjani ngoba ifani ukuthi believe ukuthi justice civile balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa befaka ama judgments anje ngoba siyakubona ukuthi ushiwe ngezi civile uphethe intambo icala leli niyo ozithonisayo ngiyozenzela konke angazi ukuthi abantu bophandle bakubona kumbe into nje abantu abayi-ignore ngoba sesikujayele ezimbabwe ukuthi izinto zibonakala siphonge ukuthula nje sithi sizathini kodwa ke kuzwisa ubuhlungu ngoba ngumuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-ofisi ephezulu kangaka njalo njengomuntu abasitshela bathi bona basusa umgabe ngenxa yokuthi kulento ezithile abade zenza ezingalunganga.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani?
Ngokubona kwami-ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yile engingelaqiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engagcina njengasakhulumanga lutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibindi sokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa kuningi akufihlayo.
Uthiwe ngangumuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo?
Kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisembizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphetheni ishiwe nga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamnangaka ngaphandle kwakhe enishiwe nga and sokuhle kusitshengisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nangu laba fana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethanda ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sivile angazi ukuthi singathi into esimele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lakhu sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kumnyama kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya siyathanda ukuvalelisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uzasibona kube ngcono phambi. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande lilayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo Councillor Lilian Mlilo ka Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomitii yezempilakahle kule i-council. Sicubungula ugcikwane le-coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe.
Udaba lwe-coronavirus njengekomiti kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa lukhona kanti thina kukomiti ade singakahlali ikomiti. Mthemba iviki yona le ebuyayo ayisezipele singahlala ngambona ingani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from uDr Sibanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokuthole sebebanjiwe yini abaleyi virus ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona.
Kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba?
Yes, luke lwabanjwa banjwa lolu daba kodwa nti into ekhona ukuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulunywe sithe noted for that ukwenzela ukuthi singahlala ku-committee yikho esesizabuza khona sithole information egcwele. Udokotela Sibanda ngekhansili nguye osela i-statistics zonke eze-health
ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulawa ngezeyethu sifuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo, kungaqhamuka umkhuhlane onjalo, idolobho lakobulawa lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye, lingenelisa ukulintala lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lodaba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga. Amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi. But sihle sigijimesane lakho khona lokho odokotela bathe bakukhangele ukuthi amanzi lawa alomkhuhlane kumbe awulamkhuhlane. But for now amanzi akhangelwa abantu kulo mkhosi wokuthi amanzi anganalelinye ibhunga. Kwancediswana umanjinela lodokotela, udokotela laye wakhuluma okwakhe for ama-resident ukuthi abekwazi ukuthi hhayi amanzi lawa azwakala yesalophunga lodaka but aclean, a-right for ukuthi abantu banathi alamkhuhlane. Wakhuluma okwakhe ukuthi okwenzisa amanzana abe lodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, anuke engani alodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni yikho sowuzwakale ngani anokudaka. But for now sebekulungisile konke lokho, amanzi ase-right.
Izibi-ke ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imikhuhlane?
Iyatholatholakala idizili, nxa itholakele ziyafuma izimoto zihambe ziyethwala izibi. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imota kayibuyanga ama-resident kuma-feedback meetings ukuthi bananzelele ukuthi imota ayibuyanga, izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Sinde sinemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshelwe phandle izibi. Sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-resident kuma-feedback siyabatshela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye, lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye iindawo eziqanzileyo, kulezinye iindawo aphuzayo ukuthi azayefika, amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi. Loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi iindawo ezinjalo kufuze amabhawuza ahambe. Kungaba sezimfeni amabhawuza ayahamba, siyananzelela kakhulu ukuthi nala mabhawuza afike khona ngayo ngoba la ma-residents lawo siyathola ama-comments awo okube ngasibili ukuthi hhayi siyabonga ma-councillors amanzi siyawathola nxa siwacelile ngamabhawuza. Okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedo sili bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus, kutsho ukuthi lingakhulumisana lo dokotela we-council ngeviki ezayo, kuzayenziwani? Abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane? Sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benze?
Ye, siza kuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini, kube lezi ndlela eze-awareness. Siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa, singenise kuma-communities ethu, kuma-wards ethu ukuthi abantu babekwazi be-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
Asihambele emuva ngoba thina singakahlali committee but I know udokotela yena sengenile. Sezasitshela i-statistics sesihlangana ukuthi I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus le, amadokotela base bagijima but i-statistics sisakhona. I know sizasithola mntwana sile committee e-South.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Lillian Mlilo ka-Ward 12 eNjubele noBhengula, njalo engumgcinisihlalo wezempilakahle kuleyi council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyi kuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.